WZTC.
Kanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 23 December 2021. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Tano, zuva re22nd December izuva rekuchema, izuva remisodzi, izuva rekuti tirangarire tichichemera vanhu vakafa muZimbabwe from 1980 kusvikira iye zvino vanhu vechifa. Nenyaya yekugurawo Unity Accord pakasainiwa agreement kuti kurayiwa kwevanhu kumiswe kusaendere mberi.
Mutungamiri webato rinopikisa reZimbabwe African People's Union vaSivangelizwe Nkomo vanoti zuva reUnity Day izuva rekuchema vanhu vakaurawa panguva yegukura hundi.
Takabva kunyura nearaiiezenedi hatisi kutongorima chibage chacho chakawanda kutosakanyura kudhara hurumende iri pakunyuza chete hapana chimwe tikurimiranyika kuite isukuri tichifunga hapana chatinguwana mari iyo haizobvoita kana chinhu aina musoro zvomhinjiro yangu iyoyo.
Varimi vane mafungiro akasiyana pamusoro pekudzikwa kwemitengo yezvirimwa kubva kuvarimi.
Kuna vanhu vakawanda vanosvika katikati isu 130 yevanhu vanosvika 40 miriyoni vanga vachitotadza kubhadhara zvikwereti izvi. Imari zhinji yehurumende inosvika kuma 1.337 trillion yemari nezvikwereti zvavanhu kuenda kuchikoro, nokuti kuenda kuchikoro kuamerica kunodhura zvikuru.
Mutungamiri weamerica vajoe biden vanoti vanhu vakakwereta mari yedzidzo kana kuti student loans vambomirazve kubhadhara kweimwe mwedzi mina. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato rinopikisa reZimbabwe African People's Union ZAPU vaSivangelizwe Nkomo vanoti zuva reUnity Day izuva rekuchema vanhu vakaurawa pasina chikonzero, vachiti zuva iri harina zvarinobatsira sezvo rakangopa bato reZANU PF mukana wekuvanza zvose zvarakaita panguva yegukura hundi. Vankomo vati kubva zuva rakanyoreranwa chibvumirano ichi paifanirwa kuva nekuwirirana mukushanda pamwe mukugadzirisa zvakange zvakanganisika uye mukubatsira avo vane hama dzavo dzakaurawa neavo vakasiyiwa varemara. Nezuro, Zimbabwe yakacherechedza makore 34 panyoreranwa chibvumirano cheUnity Accord icho chakabatanidza mapato eZANU PF neZAPU muna 1987. Vankomo vanoti ZANU PF yaifanirwa kunge yataura nevanhu mumatunhu eMatabeleland neMidlands, vachiti panongova nekutaura kwega pasina chinoitwa.
Tano, zuva re22nd December izuva rekuchema, izuva remisodzi, izuva rekuti tirangarire tichichemera vanhu vakafa muZimbabwe from 1980 kusvikira iye zvino vanhu vechifa nenyaya yekugurawo. Unity Accord pakasainiwa agreement kuti kurayiwa kwevanhu kumiswe kusaendere mberi neZANU PF chiuraya vanhu, vanhu vasina mhosva, vanhu vasina kana zvombo zvekuti vazidefende, vainzi madissident. Saka harisi zuva rekupembera tichifara tichiita zvokuti tiri kufarira iya yainzi Unity Accord, nekuti haina kufa yambosevenza kana haina kana kusevenza even one day. Hongo yaga ita seunge vana vachaura hiyo, but the truth of the matter is that kukura undi ichirwenderera mberi in a different form.
Mungata nangurawo here ipapo vankomo.
Kukura undi I system yaga planiwa karapasi waka plana kuti ichafamba sei. Saka nanasi kazi ya kukura undi chiripo muzimbapo. Vana wakwanisi kuti vetaure zvavanoda. Vana wakwanisi kuti wajoine mapati wanoda. Vanhu vari kuintimidatwa kuti vai vechiuya kuzapu. Vanhu vari kuintimidatwa kuti vari kuda kusapotera zapu chii.
Pane umbowo here kuti izvi ndizvo zviri kuitika kune avo vanoda kuuya kuzapu? Chii chakaitwa kubato renyu?
Last week takati afanira kuti tipembere makore makumi manomwe eku bumbwa kwezapu from 1961. 60 years yezapu ekuzvakwa kwezapu 1961. Asi takavharirwa kuti tiite iyo, hatina wana police clearance kuchinzi because of COVID. But funny enough, ne Wednesday yacho isisu takati afanira kuti tiite ne Saturday. Wednesday yacho kwanga kune gungano kumakorokoro kumateveren south rezanu PF vechiita zvavo zvavanoda. Vakaungana ikoko 50 kilometers away from kwanyongolo kunyongolo site kwataida kuitira macelebrations edu nesarate yacho. So it shows kuti masimba aya neculture iya ground chiri kuendera mberi. There are other more serious cases ekugraundi culture iri kuitika pano economically, socially, even kuma church zvinzwe kugraundi zviripo. Saka hapana zvakabuda zvinobatika ne unit accord iyoyo. Hapana.
Saka vankomo muchaita sei nazvo izvi? Danho romotora nderipi?
As a people of Zimbabwe, as a people of Matabeleland and Midlands, we now demand explanations. We now demand justice. Justice yevanhu vakafa. Justice yevanhu tisingazivi kuti vakaendepi. Justice yevanhu vakakuwara. Justice yevanhu vari kutambudzika nenyaya yakaitika na 1980 kuchisvika 87. Yasvika nguva yekuti tinzwe machokwadi racho kuti chii chakakodzera kuti vanhu veurayiwe vesina mhosva. Chii chakakodzera kuti vanhu vapondwe, vanhu vakuwadzwe, vanhu vatochwe, vanhu vadisapiwe? Nenyaya yei, the people of Zimbabwe deserve an answer to that. We need to know. Takamirira tikamirira nanhasi takamirira apology, asi apology haisi kuuya. Saka takuti isusu tinoda kuti chinhu chichipere. Tinoda closure. We want closure to this saga. We want closure to this terrible period in our lives. Ndizvo tichiti the people of Zimbabwe are now demanding justice. We are demanding justice. We are demanding closure. Ndiyo nyaya iripo. Isusu December 22nd, sevanhu vezapu, sevana veZimbabwe, sevana veMatabeleland, tinenge tichichema, tichichemera vanhu vakafira mahara, vanhu vakakuvara vachikuvarira mahara kusina mhosva. Ndiyo nyaya iripo tanonoka.
Avo vange vari mutungamiri webato rinopikisa reZimbabwe African People's Union, ZAPU, vaSivangelizwe Nkomo vari parunhare kuBulawayo neStudio 7. Zvichakadaro, bato rinopikisa reMDC Alliance rinoti chinonyanya kukosha kubatana kwevanhu vose vomuZimbabwe, kwete kwemapato maviri ega. Mutauriri webato iri Muzvare Fadzai Mahere vaudza Studio 7 kuti hatingati pane kubatana kuripo kana tikatarisa kudzvanyirirwa kuri kuitwa vanhu nekuchorerwa kodzero dzavo nguva dzose.
Tekutanga seMDC Alliance tinokoshesa hongu Unity Day, asi chatinosimbisa ndechekuti kubatana kunonyanya kukosha ndekwekubatana kwevanhu vese veZimbabwe. Pari zvino tikuona kuti vanhu vari kudzvanyirirwa, vanhu vari kutsikirirwa kodzero dzavo nehurumende yavamunangagwa. Saka tikatombotanga kutaura nyaya yekubatana zvinhu zvakamira zvazvakaita. Chechipiri, Donjo re Unity Day kubatanidza marudzi ose. Sisi tiri kuona se MDC Alliance kuti hurumende haisikuita zvakakwana kuti vanhu vabatanidzwe marudzi abatanidzwe the different tribes in the country. Tukona kuti nyaya yeguguru hundi haisati yagadziriswa. Tukona kuti even mari inoshandiswa kuna na Matabeleland South, Matabeleland North kunyanya panyaya dzedzidzo, nyaya dzehutano haina kukwana. Tukutoona kuti nyika haina kubatana. Saka kana tichiti Unity Day hatidi vanhu vanongo taura kuti Unity Day pamuromo asi pamabasa avo nekutonga kwavo vasinga kushise zuva iro re Unity Day. Isu se MDC Alliance patichazopindo muhurumende takutonga tichaona kuti marudzi ose obatanidzwa, maZimbabweans ose obatanidzwa kuti vanhu vese you know vaone kuti takabatana senyika se tiri
Avo vange vari mutauriri webato reMDC Alliance Muzvare Fadzai Mahere vari parunhare kuHarare neStudio 7. Tatadza kubata mukuru anona nezvekufambiswa kwemashoko muZANU PF vatafadzwa mugwadi uye tichienda pamhepo vange vasati vapindura mibvunzo yatavatumira. Varimi vane mafungiro akasiyana pamusoro pekukwidzwa kwemitengo yezvirimwa kubva kuvarimi iyo yakaziviswa nebazi rinoona nezvekutengwa kwezvirimwa munyika reGrain Marketing Board kana kuti GMB. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
GMB yakazivisa kuti tani yechibage inenge yave kutengwa nemadhora emunyika zviuru makumi mashanu nezvisere nematsara mashanu nemakumi matatu nematatu kana kuti 53,533 kubva pamadhora zviuru makumi matatu nezviviri kana kuti 32,000 gore rino. Mumwe murimi wekuhurungwe vaBrighton Shavi vanoti vanofara nekukwidzwa kwemitengo wechibage chavanorima.
Haisi shoma kana yakadaro inenge ine mutengo zvoti mutengo wacho unenge wakanaka.
Asi mumwe murimi wekuBanget vaMishek Nyarowata vanoti mari yawedzerwa haina musoro sezvo inenge isatenge zvinhu zvakawanda pavachazoendesa chibage chavo kuGMB. VaNyarowata vanoti vave kurima chibage chishoma sezvo vasina chavari kuwana nekuda kwemitengo uri pasi zvichienzaniswa nekudhura kwave kuita mbeu nefotereza.
Takabva kunyura nearasizeni ende hatisi kutongorima chibage chacho chakawanda kutosakanyura kudhara hurumende iri pakuti nyudza chete hapana chimwe tikurimira nyika kuite kutiiuma hapana chatikuwana mari iyo haitobvuita kana chinhu haina musoro ndomhinduro yangu iyoyo.
Mukuru webazi revarimi reZimbabwe Farmers Union vaPaul Zakaria vanoti mitengo yatarwa iyi inofanirwa kuzotariswa zvakare kana murimi ave kukohwa.
Mitengo iyi yatinoti pre-planting price anopa pachinhu inonzi indication kutakidza kuti patinofungidzira kuti muzuva ranhasi pataanaunsirwa mutengo iwoyo zviri kureva kuti kukosha kwechibage, kukosha kwe maximum grains kwesoya bini pamwe chete nesunflower kuri pakati iyezvo. Asi tichitarisa kuti mamiriro ekunze akamira sei maererano nemitengo yezvimwe zvinhu zvose mapurizi ezvinhu zvedu zvinongokwira muzvitoro, patinenge taakuzonotengesa chibage chedu kana kuti mbesa dzedu panofanira kuchitarisa zvekare kuti kukosha kuya kana kuti bhani iya yatakaanaunsa muna December musi wa22 December chimwe chete here kuitira kuti famaasarudza chikukosha kwembeu dzake kana kuti bhani nembeu yake.
GMB yakazivisawo kuti tani yezvirimwa zvakaita semhunga, mapfunde, zviyo nezvimwe zvinenge zvave kutengwa nemadhora emunyika zviuru makumi manomwe kana kuti $70,000 uye beans zvichitengwa nemadhora zana rezviuru rine makumi maviri nezvishanu kana kuti $125,500. Asi dzimwe nyanzvi dzekurima dzinoti GMB ingadai ichibvunza varimi vasati vatara mitengo kuti vataurirwe kudhura kuri kuita kurima. Ndakamira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
tarisa zvirimu mapepa nau anasi. Newsday rinoti nezuro mapurisa akange akapakata zvombo akarambidza vanhu kupinda mu Stanley Hall mumakokoba kuBulawayo. Vanhu vakanga vachida kurangarira vakafa panguva yegukura hundi, asi mapurisa aitsvaka kuvamisa akanga atova paStanley Hall na 8:30 mangwanani. We ekupumuleni Old People's Home muBulawayo unonzi watarisana nedambudziko rekushaikwa kwezvikwanisiro kana kuti personal protective equipment pamwe nemanapukeni kana kuti madiapers anoshandiswa nevagari. Vachinyora paTwitter pavo, Zimbabwe Prisons and Correctional Services inoti yakabudisa mumajeri ekonemara nemarondera vasungwa vechirume makumi matatu nevapfumbamwe nevasungwa vechikadzi gumi neumwe kuti vanotamba kishimisi nehama dzavo kumisha yavo. Vasungwa ava vanotarisirwa kudzoka kujeri svondo rinouya musi wa 28 zvita. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Mangwanani, mangwanani, Studio 7. Ini ndine chichemo chikuru chokutiko nyika yakatogwa kuhivi yadzoka yabva kuvanzva nyiriri varungu. Asi vakatora vacho ikozvino ndo vacho vanovawo kunotsvangirira vanhu more than murungu chache. Nguva yemurungu tasvika shungurudzivi zvinhu zvatiri kuita izvi zvekuti vanhu vabude kutiza nyika. Chii zvinoita kuti ivo vanhu vatize nyika kudai? Inini handisi kunyatsoandastenda kutiko kana vanhu vachiti vanotonga nyika itonga vanhu vasimo munyika imomo. Saka onawo kuti iwo ungoda kurarama iwe nemhuri yako imomo ndimini ndichiti munodya muchiguta vamwe vacho vasingaguti. Pedzazve munhu wezano ipapo pado panenge achinyati kuda kupururudzira kuti muzinhu angagwa unotaura kuti for what? Hazvina kunaka zvezvo. Vanungwaraiwo isi tina kutime apo kopai dzimwe nyika. Zambia taiseka, Mozambique taiseka, vava bheta kudarika isusu, Zimbabwe tiri takutambura wese pasi rino. Ezvino kuda kusouth africa takunzi titima foreina kudarika vamwe vanhu vese. Malawi irimo musouth africa muno, Nigeria, Ghana vose varimo munhu iri, Africa yezowo irimo musouth africa. Pane isu titoti taitogara legal, takutonzi ikozvino kukisina kwamapemi tedu tiri kuzogara illegal, tisitogara kuti muma foreina. Kukozekwa nenyika yedu iyi vanamunanga, asi ikozvino vanhu vakadzokera kuzvinoda kuda kubatiwa samugabe 2 days zetete vhudzi renga rakura kudai sorisingakamiwe wakavharigwa. Ndozvinoda munangagwa iyi.
Tarisai pandodawo nditaurewo padiki diki. Tarisai nhasi vana vezanupf varatidzira, hapana mapurisa ambonzi asvikapo. Tarisai panoratidzira vana vemdc kana kuti panoitawo vana vemdc musangano, vari kurambidzwa nemapurisa ko nhasi apo paita sei? Tarisai mhirizhonga iri kuitika muzanupf, zvese zvingori pachena kuti musangano wakadhakwa. Ndinoda kutayambira vana vemdc kuti vana vemdc pese panoitwa chero panovhotwa pese imbosarudzai munhu wani, kwete zvokuti zvaita po vanhu vezanupf kuti vanonovhoterwa, vanoda kuvhoterwa vese vari kuzanupf vari 7. Hazvina kwazvinotisvitsa. Vana vemdc munhu wani ngaamiri tovhotera munhu yei wani, tikunde hondo yatiri kurwai.
Zvati maswera sei paStudio 7 makadi zvenyu namukoma Jonga ana tanonoka wande nevamwe wese vanatete varipo, tinoti makadini. Aiwa tinofara nenhau dzamunotipa, tinotozivawo chokwadi kubva kwamuri zviri kuitika munyika yedu. Tinoitwa Innocent pamafukeni apo. Avo baba vari kutaura nyaya dzekuti zanupf hainawo here zvayakakwanisa kuitawo zvamunotenda, iye wacho ngaambotipewo zvayakaita zvatinogona kutenda zvatinoona kuti izvi zvakaitwa nezanupf. Ngaambotipewo iye ngaatanga kutipawo chingwani zvacho chatinoti yakaitawo vanhu vari kufara. Ndatenda zvangu.
Makadi vashamarari veStudio 7 mose nemhuri yose yakateerera voisi yangu. chinu chandiru wadza ndeche ku zinga mtunga miri webato MTC Alliance Vach Nelson Chamisa nechikafu chavanga vauya nacho chokuti vape nherera chembere ara wavanhu vanotambudzika. Izvi zvinongoratidza kuti ii hurumende yeZANU PF haisi hurumende ine moyo yevanhu pamoyo. Ihurumende inoda kuona vanhu vachingotambudzika nokushungurudzika. Saka tinoti pasi neZANU PF 2023 ngaapinde hake mukomana.
Ana mukoma wande pamusoro pamusoro iyi. Tukutaura pamusoro pevaruma vari kuswera kutongesa machifu. Zvavakatoita izvozvo vakatopara mhosva hombe. Vanofanira kutoripa machifu iyaya because kuti ivo vanotongwa naniko. President anototongwawo nachifu zvaanenge akanganisa kwete kuti iwo unoenda kutotonga chifu. Ipo vanofanira kunobvisa kutoripa mhosva yavakaita iyoyoyo. Because machifu aya haana kumbotora vanosenzera. Havana saidi ravanosenzera. Vanosenzera vana vese veZimbabwe vanogadzirwa nevanhu havagadzirwe nemapurezidendi.
Munofarira kubata sestudio 7 ndiisolomon kanta pacape town anobva kurwadziwa chokwadi zvati kuitwa kuzimbabwe nanamunangagwa chokwadi munhu abayiwa nani ngabayiwa munhu ane pfungwa nezazvameta chokwadi munangagwa angatudzirwe kuti passport one day inotorwa $200 kati mumunyika macho asingari muchatsoma us izvo kurisutu chaiko passport one day inotorwa $20 passport imagine passport inotorwa $20 but isi donibhadharai $200 munyika macho aitambisa vanhu mabhondi saka mari iyo inobva kupi izvo vanhu vanopiwa chekudya anachamisa varamba vamudzora asapa vanhu chekudya iye wacho munangagwa wacho asina kwanisa kupa vanhu vekudya hazvichapera hazvo nerimwe zuva angomuka ririsi ndokaparwo zvichapera hazvo zvingavamboita.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden nezuro vakati vanhu vakakwereta mari yedzidzo kana kuti student loans vambomirazve kubhadhara mari iyi kweimwe mwedzi mina kusvika mumwedzi waChivabvu gore rinouya. Mari yedzidzo yakakweretwa nevana vechikoro inonzi inosvika padyo nematrillion maviri emadhora ekuAmerica. VaBiden vanoti vaita izvi kuti vabatsire vanhu sezvo nyika iri pakati pekurwisana nedenda recovid-19. Nyanzvi mune zvemabhizimisi vachidzidzisa paDefry University muzvina fundo Elliot Masocha vanoti vanhu vane chikwereti chemari yedzidzo muAmerica vanopfuura mamiriyoni makumi mana vachiti zvaitwa navaBiden izvi zvichabatsira vanhu zvikuru.
Millions ndo kuti kune vanhu vanosvika ma40 million vakaenda chikoro vaine zvikwereti. Vamwe vacho vachiri muchikoro vachitora zvikwereti zvehurumende zvokuenda kuchikoro. Saka kubvira patanga COVID-19 pandemic vakaita mutemo wekuti kudzosera mari dzingakumbomira kusvika musi wa 31 January 2022. Saka ite zvinezvi vati aiwa ngatichipfuudzira mutemo wekuti kusvika musi wa 1 May 2022 hapana uri kumanikidzwa kubhadhara zvikwereti izvozvo mastudent loan ayaya. Zvekare interest inenge ichichaja inenge iramba iri pazero. Vaya vaya vanenge vaine zvikwereti vari behind mukubhadhara havachamanikidzwi kubhadhara kusvika musi wa 1 May. Ndo mamirira zvakaita izvozvo nokuti kuna vanhu vakawanda vanosvika katikati isu 1/3 yevanhu vanosvika 40 million vanga vachitotadza kubhadhara zvikwereti izvi. Imari zhinji yehurumende inosvika kuma 1.337 trillion yemari ine zvikwereti zvavanhu kuenda kuchikoro, nokuti kuenda kuchikoro kuAmerica kunodhura zvikuru. Ndaandiri umwe wavo wanga aine chikwereti icho chicho ndakazopedza ari kubhadhara makore pacho mapfuura aya. Saka zvino zvinobetsera vanhu chaizvo tiri mupandemic kudai, nokuti vanhu vari kunetseka kunyatso kuona kuti torara masei mupandemic yako mabasa ariko zviri kuitika ndezvekuti pandemic yauya nokudhurisa zvinhu chikafu chiri kudhura peturo dziri kudhura hembe dziri kudhura nezvimwe zvakawanda wanda saka vati chimbofemai kusvika musi wa1 Mei muchimbogadzirira kuzobhadhara mari iyi muchidzosa pichara pichara pamunokwanisa
mabhanga ari muve here munyaya iyi mari iyi ndeani
mari iyi ndehurumende inobva kudepartment reeducation yopfuudzira kumabhengi kuti mabhengi namao makambani anodzira nezvemari achikweretesa vanhu vanoda kuenda kuchikoro vozodzosera vanhu ivavo neinterest mabhengi achipowo muhoro wavo mabhengi achidzosera kupi achidzosera kuhurumende saka imari inenge iri yekuhurumende inenge yakapiwa kumabhengi saka mabhengi anenge achisevenzera hurumende kupa vanokodzera kuenda kuchikoro nokuzotora mari iyoyo zvekare pavanenge vachibhadhara yodzosera kuhurumende kusarawo nekamari kavo ipapo
asi interest inenge ichingoramba ichichaja here kana kuti inombomiswawo
interest inombomiswa inenge iri pazero interest hairambi ichiwedzera kusvika musi wa1 Mei iwoyo zvinova zvinobetsera vanhu zvekare izvozvo
profesa masocha iso kuona kwenyu sei vachiita izvi mabasa akazara asina unotora
pane chikonzero chikuru chokuti pakauya covid yakakanganisa magariro namasevenzero avanhu saka zvinoitika ndezvokuti kurikavha kunyaya dzemari kunotora nguva yakareba kudarika kurikavha kunyaya dzezvana covid izvi nokuti zvinoitika covid yakauya sezvandambotaura ikakwidza mitengo yezvinhu yakaita sehembe zvikafu vana peturo idzi saka zvinobva zvavhiringa vanhu vachiri kudzidza kutorara masei mabasa ari kuhongu asi mari yatichiri kuwana kumabasa iyoyo haisiri kunyatsokukwana zvauya zvikavhiringwa necovid saka kurikavha kunyaya dzezvemari izvi kunotitore nguva zvakangofanana tingaichisi munhu kana upfumi hwai huri mumombe dzikafana kuda kwechirwere gore inouya kukanaya dzikafana kuda kwechirwere kana nokuda kwezhara gore inouya kukanaya zvinoti mombe dzate dzichangokura ipapo zvino zvoufumi zvinotora nguva kuti zvirikafe nyange covid ikabzi yapera nhasi chimwe chikonzeroso chekuti toona kuti omicron variant yecovid iri kutotanga zvekare ichivhiringazve nyaya dzemari nyange vanhu vachienda kubasa nenyaya dzamabasa saka ndo chikonzero chikuru chanyaya dzemari dzingatimbodzipostpona kusvika musi wa1 Mei nekuti zvinotora nguva kuti munhu anatsokurikavha kunyaya dzemari pane kurikavha kunyaya dzezvirwere zviriko izvana covid izvi
avo vange vari nyanzvi mune zvamabhizimisi vachidzidzisa paDeFi University muzvinafundo Elliot Masocha vari parunhare kuOhio neStudio 7.
Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM 4930 6170 ne 7270 kHz pashortwave mazuva ose munokwanisa kugonzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz pashortwave.
Sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi mutungamiri webato rinopikisa reZimbabwe African People's Union vaSivanilizwe Nkomo vanoti zuva reUnity Day izuva rekuchema vanhu vakaurawa panguva yeGukurahundi. Varimi vane mafungiro akasiyana pamusoro pekukwidzwa kwemitengo yezvirimwa kubva kuvarimi. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vanoti vanhu vakakwereta mari yedzidzo kana kuti student loans vambomirazve kubhadhara kweimwe mwedzi mina. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.